Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Chino sangana zvakare maneru anasi uri musiwe mugovera gunyana 25 2021 makaterera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi Vanorwira kodzero dzevanhukadzi vorumbidza danho ratorwa neZimbabwe Gender Commission rekuferefeta kumbunyikidzwa kwekodzero dzavanasikana kuri kuitika munyika Musangano waitirwa muchinoi nhasi waburitsa makakatwana anonzi ari muzanu PF Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC Vanorwira kodzero dzevanhukadzi vanoti vari kutambira nemufaro mukuru danho ratorwa necommission inoona nezvokuenzaniswa kwemikana rekuita tsvakiridzo dzakadzama pamusoro pedambudziko rekurorodzwa pamwe nokumanikidzwa kuita zvepabonde kuri kuitwa vanasikana vasati vavhezera Mutori wedu wenhau Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera
Vanorwira kodzero dzevanhukadzi uye vari mukuru wesangano rakazvimirira reWomen Action Group kana kuti WAG amai Edna Masiwa vati vatambira nemufaro danho ratorwa neZimbabwe Gender Commission vatiwo vane chivimbo chekuti kuchengetedzwa kwekodzero dzevanasikana kuchadzikisawo nyaya dzemhirishonga dzinoitika muZimba
Women's Action Group tiri kufara zvikuru nedanho ratorwa neGender Commission kuti vachamboongorora nyaya dzekushungurudzwa kwevanhukadzi kunyange kwevamwe vanhurume nyaya dzema white garment churches tiri kuona kunge zvichatibatsira pabasa ratiri kuita rekurwisana nenyaya dzemhirizhonga
Mumwe murwiri wekodzero dzevana amai Chinga Govati vatiwo kunyange hazvo vaive neshuviriro yekuti dai zvakaitwa kare Commission yeZimbabwe Gender Commission yaratidza kuti ine hanya nekuchengetedzwa kwekodzero dzevana vasati vabvazera
zvitenda zvikuru isusu chishure chedu ndechekuti dai zvakangoitwa panguva yakaitika nyaya yemwana uya ainzi akafa ari panguva yekuzvara mwana saka tinozvigamuchira zvikuru nekutenda kuti veZimbabwe Gender Commission varatidza ukuru hwavo varatidza kuti vane hanya nevanasikana vemuZimbabwe nemadzimai emuZimbabwe nekutanga chirongwa ichochi chikumbiro chedu chiri chekuti iyo tsvagurudzo iyoyi ngaibate vese kusanganisira vekumaruwa kusanganisira vanenge vachibatwa nemapoka iwaya
amai Govati vatiwo Komishini yagonawo kunangana nechechi dzechipostori sezvo dzimwe dzacho dzine zvitendero zvinobvumira kuti vanasikana vasati vabvazera vaitiswe zvepabonde pamwe nekuroodzwa.
Ivo seboka vane chitendero chakaita senekuti kana tichitaura chitendero hatisi kutaura munhu mumwe chete hatisi kutaura muri mumwe chete tiri kutaura kuti ritori boka rine kana kuti bumbiro raro rine zvavanotevedzera seboka sekuti kana munhu akati haichazvitevedzera anobva adzingwa muboka irori saka seboka kana zviri izvo zvavari kuita tinoda kuti tizive kuti ndizvo here zvavari kuita seboka vano ndochitendero chavo here chekuti vana vadiki vasati vabvazera ngavawanikwe kana kuti madzimai haana chekutaura mboka irori.
Asi munyori mu Union of the Development of Apostolic Churches in Zimbabwe, Reverend Edson Tsvakai, vati yanga ishuviro yavo kuti tsvakiridzo iyi isangonangane nedzichechi dzechipostori chete, asi kuti munhu wese anomanikidza vanasikana vasati vabva zera kuita zvepabonde.
Mutemo hawangoshandi wakanangana nechechi. Unofanira kushanda wakatarisana nezvinoitika. Tikatarisa mabhisa akawanda ari kuitika kuvanhu vakasiyana siyana. Uo mapostori pachawo ichechi hwani kazhinji. Mapostori aya akamira pakanaka.
Komishini yakazivisa nezuro kuti yatanga tsvakiridzo yekutyorwa kwekodzero dzevana vasati vabva zera vachimanikidzwa kuitwa zvepabonde kana kuroodzwa muchechi dzechipostori. Komishini yakazivisawo veruzhinji kuti vane zvavanoda kumhanara nezvenyaya idzi vanokwanisa kunyora tsamba mbozha kutumira mashoko avo kuwhatsapp nhamba inoti 0719554465 kana kuenda kukomishini iyi musi wa25 Gumiguru usati wapfuura. Urongwa uhu hunouya panguva iyo mumwe murume wekumanikaland Hatirarami Momberume vari muchirongo mushure mekusungirwa mhosva yekuitisa pamuviri mwanasikana aive nemakore 14 ana machaya, uyo akashaya panguva iyo aisununguka mwana wake kwamafararikwa mudunhu remanikaland. Vamomberume avo vane makore 26 ekuberekwa inhengo yemapostori ekwaJohane Marange. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vamwe vevaimbove varwi vehondo yerusununguko vabatana nevana vavo vachiratidzira nhasi muchinoi vachinyunyuta zvikuru pamusoro pemakakatanwa avati ari muZANU-PF, iyo vati yapindwa nepongwe ari kukonzera kuti zvinhu zviite manyama amire nerongo mubato iri. Vanhu ava vaungana panzvimbo inovigirwa magamba emudunhu reMashonaland West vachitaura nhunza dzavo. Mutori wedu wenhau Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Kana kuti Zimbabwe Liberation War Collaborators Trust zine wako avanga vakaungana panzvimbo yakaiswa nhoroondo yematangirwo ehondo yechimurenge yechipiri pedyo nemarinda anovigwa magamba edunhu muchinoi. Mukuru wevaimbovi varwi verusununguko mudunhu reMashonaland West vaCornelius Muoni vati nyaya yekunetsana muZANU-PF yadzika midzi zvakadzama. Vamuoni vati dai vanhu vakaita zvimapoka zvaidhonzerana masimba munguva yehondo dai nyika isina kutorwa kubva kuvachena.
Hatidi kunzwa chinhu chatiri kuona chiri kuitika kune dzimwe dzochiri kunzi factionalism. Dai takaita factionalism tisiri panapa nhasa. Dai takacreata mafactions during the war yanga isingasungu. Issue of factionalism the cancer in the past. Inoda kuitwa root out. Kwete kumboda kuita zveya zvokufungidze. Inoda fana kudamburwa, kutodzura, kupisa chaiko.
Kunetsana kwaburitswa pamusangano wanhasi kunouya mushure mekunge bepanhau reThe News Hawks raburitsawo nyaya yekuti kune vamwe vakuru vakuri muZANU-PF vasiri kufara neutungamiriri hweZANU-PF vachiti vamunangagwa vakaita kuti kongresi yaifanirwa kuitwa muna 2019 isaitwe. Vamunangagwa vanonzi vakapinda panyanga mushure meextraordinary congress yakaitwa muna 2017 mushure mekunge mauto apidigu ra vaive mutungamiri wenyika panguva iyi mushakavhu Robert Mugabe. Pasi pemutemo yeZANU-PF, kongresi taiyo yaifanirwa kuitwa muna 2019 asi yakamiswa kuitwa ichinzi ichaitwa muna 2022. Nokudaro zvinonzi vamunangagwa havana masimba ekutungamira ZANU-PF parizvino sezvo temu yavo yakapera muna 2019 paifanirwa kuitwa kongresi dai vaMugabe vakaramba vari pachigaro. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriri weZANU-PF vaSimon Kaya Moyo kana kumukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato iri vatafadzwa Mugwadi. Vamuone vati kunyange muZANU-PF muine zvikwata zviri kurwira masimba ichatonga kusvika madhonga ameranyanga. Vamuoni vati vachungamiri vemapato anopikisa zviri nani kwavari kuti vapinde muzanu PF nekuti vachachembera vasina kutonga. Vachitaura pachiitiko chanhasi, sachigaro weziri wako mudunhu reMashonaland West vakudzanai Matenga vati havasi kufara kuti vari kutorerwa minda kana vabereki vavo vafa, vachiti izvi hazvina kunaka. Mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Swatayo vati mashoko evaimbovi varwi verusununguko aya agara achitaurwa nevashoma vavo uye anoratidza umbimbindoga. Mukuru wePlatform for Youth Development vaClarissa Majuku vati nyaya yekuti nyika inofanirwa kutungamirwa nezanu PF chete uye nemunhu akurisa ipfungwa dzinodzosera nyika kumashure.
Ndikuradi pane kame kapfungwa kare mukati mezanu PF kasingaendesi nyika mberi, kekungofunga kuti nyika inofanira kunge ichingotungamirirwa nezanu PF chete chete. Zanu PF inofanira kunge ichiita zvinhu kuti nyika ienderere mberi. Kuve uri mutungamiriri hazvifanira kunge zvichitarisa kuti makore. Ndinoona kuti patachitaura zvekuti opposition MDC hatifani kungotarisa makore ekuti munhu une makore mangani. Kuti nyika yaende mberi tinotarisa kuti munhu ari kuda kutungamirira ane njere dzipi, ane mazano api anovaka nyika yatingati statesmanship.
Sangano rezivi wako rabudawo nechisungo chekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ndivo vachakwikwidza vakamirira bato rezanu PF musarudzo dza2023. Chiitiko chanhasi change chiri chekurangarira basa rakaitwa nevarwi vehondo yerusununguko uye chatanga nekufamba kwevanhu vachibva muguta kusvika kumarinda anovigwa Magamba muchinhoi, apo vataura vakawanda vanga vachipa pfungwa dzavo pamusoro pehondo yerusununguko. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro uye vamwe vanhu mazana maviri nemakumi maviri nevatanhatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Hurumende inoti zvikamu makumi matatu nezvinomwe kubva muzana zvevanhu vakabatwa nechirwere ichi vana vechikoro. Vadzidzi makumi maviri ndevekuMashonaland East, vana vekuManicaland, makumi matatu nevashanu vari vekuMasvingo, vanomwe vari vekuMatebeleland North, Matebeleland South iine vadzidzi vana vakabatwa nechirwere ichi, vanomwe vari vemuBulawayo, Mashonaland West iine vatanhatu. Vanhu vafa nechirwere ichi munyika yose vave zviuru zvina nemazana matanhatu nevaviri 4602. Uye vabatwa nechirwere ichi kubva zvatatanga gore rapera vava zviuruzana nemakumi maviri nezvipfumbamwe nemazana matatu nemakumi matanhatu 129,360. Hurumende yakazivisa nezviro kuti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vakanga vave mamiriyoni matatu nezviuru makumi maviri nechimwe nemazana mapfumbamwe nemakumi masere nevatatu 3,021,983. Uye vabayiwa nhomba yepiri vainge vasvika pamamiriyoni maviri nezviuruzana nemakumi manomwe nezvina nemazana masere nemakumi mana nevapfumbamwe 2,174,849. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvabuda muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Pasi rose chirwere ichi chauraya vanhu vanodarika mamiriyoni mana nezviuru mazana manomwe nemakumi mashanu nezvitatu kana kuti vanodarika 4,753,000. Panguva ino apo miganhu yeZimbabwe nedzimwe nyika yachakavharwa kune veruzhinji, chimwe chizvarwa cheZimbabwe vati nashe mupedziswa vakavhura kambani nechinangwa chekubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuti zvikwanise kutora mapasipoti kumusha zvisina kubuda munyika yazviri. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
I wanna lend a hand, say. vamupedziswa avo vane makore makumi matatu nemashanu ekuberekwa uye vachibva kwamurehwa vanoti vakatora danho rekuvhura kambani yetumamina Korea Services mushure mekunge vaona ndondo kuti vava nepasipoti yavo. Vamupedziswa vanoti rakawagangaidzwa mhezi yavavira mudumbu kuti vakwanise kuwana pasipoti sezvo kufamba pakati pebotswana nezimbabwe kuri kunetsa nokuda kwemitemo yakatarwa nenyika mbiri idzi inodzivirira kufamba-famba kwevanhu senzira yekudzivirira kuparira kwecovid-19.
Pasipoti yanga yakabiwa, then yanga yatime yekuaplya. Pandangoaplyawo ndikaona TTD pakuzonokolekta apa macovid-19 akauya, things like that happened. There was a lot of challenges, you know, people were failing, but my father voda ndiri kuenda kuzimbabwe, so I went with him. Ndikava ndati please and ndamnonikolektera, vakanikolektera. But I then thought about when, you know, who don't have fathers, people who don't have family friends who can do the same for them, because there is need for an established system, you know, batsira vanhu vezimbabwe vari kunoku kuti vakwanise kuenda ku korea mapasipoti avo vaendese kuzimbabwe vachidzosa mapepa.
Vamupedziswa vanoti kambani yavo iyo ine mwedzi yatanga kushanda inobhadharisa vanhu mari iri pakati kwamazana matatu nemazana matanhatu emapula ekubotswana kuitira kuti munhu akwanise kuwana pasipoti.
Kana wakaapplya usina pasipoti, unoenda kuembasi, vanokubatsira vokupa mafomu ofisi. Isu tamafomu iwayo toenda nawo kuzimbabwe, tonomasubmita, tomirira kuti ndingi yacho ibude, pasipoti ibude. Kana yabuda tobada idzosa kuti vatakupa, zvinokosta 600 pula izvozvo. Then toita imwe sevhisi kuti pane vakatoapplya kare, vangomira kuti abude. Kana yabuda, tei chinokuchekera, chinokuchekera. Kana yabuda, vadaitora tobadaiunza kwauri kuno kuBotswana for 300 pula.
Vamupedziswa vanoti vari kutarisira kushanda vakabatana nemuzinda wezimbabwe muBotswana mukubatsira zvizvarwa zvezimbabwe zvisina zvitupa magwaro ekuzvarwa nezvimwe zvinodiwa muupenyu hwemunhu. Vaenderera mberi vachiti zvizvarwa zvezimbabwe zvakawanda zviri kubatwa nekunze kwemaoko muBotswana nokuda kwekuti hazvina magwaro akakwana.
Tichiri kuita maresearch nezvevanhu vari kuda kutorera vana vava mabirth certificate, vakarasa maid avo, madrivers license nazvo. Saka tinochida kuti tivabatsire navo. Saka tichiita research yekuti tokwanisa kuvabatsira sei.
Mukuranona nezvematongerwo enyika nekuwandudzwa kwoupfumi pamuzinda wezimbabwe muBotswana vaFrancis Chimina varamba kutaura nestudio 7 maringe nenyaya iyi vachiti havana ruzivo ruzere nezvekambani iyi. Asi chimwe chizvarwa chezimbabwe chakashandisa kambani kunotora pasipoti vaimanyuwe Mauchaza vanoti vakaona zvakachipa kwazvo kuti vashandise kambani iyi pane kuti vazviendere kuZimbabwe.
Hongu zvakareruka kutumidzira munhu kuti akuaplyire gwaro rekufambisa repasipoti kunyika yeZimbabwe, wozomubhadharawo mubhadharo unofanana ne 600 puna pane kuenda kuZimbabwe nekudzoka. Nekuti paunofanira kuenda kuZimbabwe, chekutanga unofanira kunge uchienda kunotorwa ropa rako kuonekwa kuti hauna here utachiona unokonzesa COVID-19.
Kune makambani akawanda munyika dzepasi rose anobatsira vanhu vanenge vari kunze kwenyika dzavo kuwana magwaro akaita semapasipoti nemavhiza, achibhadharisa mari vanhu vanenge vachida magwaro aya. Kunofungidzirwa kuti kune zvizvarwa zvezimbabwe zviuru zana zvinogara muBotswana, asi zvikamu makumi manomwe kubva muzana zvouwandu uhu zvigere munyika izvisiri pamutemo. Vakawanda vanonzwa nezvezita rekambani yavamupedzisa vanobva vafunga nezveruyo rwemuchakavhuyu Masikela Tumamina zvichireva kuti nditume ini. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Yasvika nguva yekupinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama nyaya dzinobata vanhukadzi muupenyu hwavo.
Chingamidzai nemufaro vateereri pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Sharon Njobo, avo vanoshanda nemadzimai vari kuda kutanga mabhizimisi.
Sangano rangu rinonzi Firestarter, iyo iri kampani yakarejistwa muCanada and inobatsira madzimai kunyanya vanoda zvokuita mabhizinesi. Sangano Firestarter rinobatsira madzimai vanenge vane fungwa ye business but vasingazivi kuti vanotangira papi. Uyezve ndinobatsira madzimai anenge atotanga business but vachida kuti business ravo rikure vachitsvaga mari capital, additional capital. Ndinobatsira madzimai kuti vapfume vachishanda vari pa business.
Munoshanda muri mega here mukambani yenyu iyi uyezve vanenge vachida kubatsirwa nemi vanoita sei?
Inini mukambani mangu Firestarter ndinoshanda ndiri ndega asi ndine vashandi vekambani iyi inonzi Firestarter. Firestarter iyo ikambani inoshanda nemaboka emadzimai akasiyana siyana. Tinowana kuti pane madzimai anoungana. Madzimai erwadzano, for example, vanhu vanoita zvemukando. Zvandinoita ndinopinda mumasangano aya ndoshanda naiwo madzimai ndichivasimudzira kuti vachinje fungwa dzavo dzavainenge vainadzo kuti vachingoita zvemukando chete, but ndinoshanda navo kuti pamuri apa muchiita zvemukando simudzirai moshandisa imwe mari yemukando iyi moishandisa kuchengetedza upfumi hwenyu newemhuri. Moishandisa mari iyi kuti muchitanga mabhizimusi uyezve muchiregista mabhizimusi enyu zviri pamutemo. Ndinowana kuti madzimai akawanda anoita mabhizimusi but havaregista mabhizimusi avo kuti ashande ari pamutemo. Kunyanya panguva ino yeCovid takasangana nekuti magovernment kunyanya emuno muCanada nekuAmerica vakaita zvirongwa zvekuti mabhizimusi akange akaimpactwa necovid-19 vange vaine mukana wekubatsirwa nemari nehurumende. Asi madzimai akawanda haana kusvikira pakuwana rubatsiro urwu because mabhizimusi avo ange asina kunyoreswa zviri pamutemo. Saka ndinoshanda nemadzimai ndichikurudzira kuti chero zvamunoita nemaoko enyu zvakakosha. Saka onai zvamunoita kuti muchiincorporata muchiregista business renyu kuitira kuti panguva dzakadai muwanikwewo muchiwana rubatsiro. Uyezve zvinokuprotektai kana muchizotenga mainsuransi nezvakangodaro daro.
Kana mudzimai ane basa rake raari kuita kungave kuri kubika makeke, magonyeti, zvekusona kana zvimwewo, zvii zvinodiwa kuti awanikwe iye achinyoresa bhizimusi rake uyezve zvakakosha sei?
Chakanyanya kuti munhu aregiste bhizinesi rake zvinokubatsira kuti usashandira pandinoti pamaperiferies eekonomi. Tinofanirwa semadzimai kuwanikwa tiri mukatikati neekonomi because ndoo mune mari and mubvunzo wamabvunza hwakanaka chose. Tinowanzofungidzira kuti kuregista bhizinesi chinhu chinoda mari yakawandisa kana kuti chinhu chinoda kuti uve nemazipepa akawandisa. Handizvoba. Kuti unyorese bhizinesi rako zviri pamutemo hazvidi mari yakawanda. Inini ndinoshanda nemadzimai ari munyika dzakasiyana siyana and zvandiri kuwana ndezvekuti kunyoresa bhizimusi chinhu chakada kufanana munyika dzese whether uri kuregista muno muCanada kana kuti kuZimbabwe. Uyezve zvinotobatsira kupa vanhu confidence mubhizinesi rako because kana ndichidhila newe for example uchindisupplya iwewe African way kana uri munhu anozvishandira ungori wega handizoziva kuti kana waenda kuzororo kana kuti ukamuka uchirwara ndinozokwanisa here kuwana madress andinenge ndakatarisira kuti ndinopuwa newe. Asi kana ukanyoresa bhizinesi rako choti warwara wanyoresa bhizinesi rako uyezve watenga neinsuransi kana warwara pane insuransi dzakasiyana dzinokavha patinoti disruption of business. Saka zvakakosha chaizvo kuti semadzimai tinyorese mabhizimusi edu uyezve tinowana rubatsiro rwakawanda kuti bhizinesi riya richikura.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisawo zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Ndinoga Gamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvedanho rakatorwa nehurumende rekuedza kuyananisa gakava riri kuzumba uko kuri kuda kucherwa matombo nekambani yeHeijin yekuChina. Takaona svondo rino hurumende ichitumira chikwata chakasimba chemakurukota kusanganisira gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo. Ava vakasangana negurukota rezvedunhu reMashonaland East amai Apollonia Munzverengwi, ishe veuzumba vaDouglas Nyajina, vasimba neuta mudarikwa vanomiriri veuzumba muparamende pamwe chete nevamiriri vevagari vekuward 14 kuri kuda kucherwa matombo musangano uyu uchiitirwa kumutavatawa. Tabata mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu kuti tinzwewo kuti vari kuona sei kupindira kwehurumende mugakava riri pakati pevagari vari kuramba kubviswa pamisha yavo kuuzumba kuti pacherwe matombo nekambani yeHeijin.
Zviri kuitika apa ndezvekuti hurumende iri kuita tsika yekupa magwaro kumachina nevamwe vari kubva kune dzimwe nyika vachinzi endai muchinoshanda kubva panzvimbo yakati kusvika panzvimbo yakati zvisinei nekuti nzvimbo iri kugara vanhu. Vanhu pavari kunyunyuta kuti hatisi kufara nekuuya kwevanhu ava vari kuda kutibvisa munzvimbo yedu kana kukanganisa ugaro hwedu, hurumende iri kuita sekuti haisi kuzvinzwa. Saka pachazovasimudza inyaya yekuti zvichida vanga vadya mari dzemachina ende vanhu vekuzumba vari kuti kwete hapana kwatiri kuenda, ndosaka makurukota ehurumende vazosimuka kuenda kuzumba. Hazvireve kuti vaakunzwira vanhu tsitsi kana kuti vakaenda kuzumba kunodzivirira kodzero dzevanhu, kwete.
Asika apa vamaguhu tiri kunzwa kuti hurumende yapindira kuitira kuti ibatsire kuti pawanikwe kuyanana kana yavangati dhiru pakati pevagari vekuzumba ava pamwe chete nevekambani yeHeijin. Zvisi zvinhu zvinobatsira here zvaakuitwa izvo?
Hapana chavari kugadzirisa. Chinhu chekutanga ndechekuona kuti dambudziko iroro rinenge ratotangwa nehurumende in the first place. MaChina havana kubva kuChina kwakumwere kana vaakuzumba. Vakatanga vanyorerwa inonzi special grant yekunzi endai kuzumba. Nzvimbo iyoyo yavakati vaende kunochera inzvimbo ine madzimambo nemadzishi nemasabhuku nemakansela kuti nevanhu vavo vanogara imomo nemafuro kunofurira mombe dzavo zvipfuyo zvavo. Saka zvese izvi vaizviziva.
Takacheuka shure vamaguhu tinoona nyaya yakada kufanana neiri kuitika kuzumba yakaitika kuchiredzi kuya kwakunzi kudyarwe huswa hwemombe. Takazoona vagari varamba kubviswa munzvimbo iyoyo hurumende ichitumira chikwata chakati simbei. Handizvo zvimwe chete here zvaakuitwa kuzumba izvo?
Chatinodzidza vana veZimbabwe pane zviri kuitika kuzumba ndezvekuti hurumende inoziva kuti vanhu vane kodzero, asi vanhu vakasashandisa kodzero dzavo vakasarongeka pachezvavo vorwira nzvimbo dzavo vanobviswa sezvakaitwa vanhu vekwaMarange. Asi chatinoona kubva kunyaya yekuchiredzi nenyaya yekuzumba ndeyekuti vanhu vakabatana hurumende inozonyepera kuzungaira sekuti yanga isi kuziva kuti yatyora mutemo. Tikatarisa ishu yekuchiredzi vaJulai Moyo vanga vatonyora statutory instrument yekuti vagari vekuchilonga vanofanira kubva vanga vapiwa svondo rimwe chete rekuti vatakure twavo twese nezvipfuyo zvavo vabve vasingazodzokizve munharaunda yavo. Asi nechikonzero chekuti masangano akazvimirira oga kusanganisa Redwo nevamwe takabatanawo necommunity iyoyo kuti vati hatina kwatiri kuzoenda, ndosaka hurumende yakazodududza. Saka zviri kuonesa kuti tine dambudziko riripo asi solution iripo zvikare. Solution ndeyekuti chekutanga vanhu ngavarambe kubviswa mumisha yavo. Chechipiri tiri kufanira kuti tiite hurukuro hurumende, executive army yegovernment, macabinet ministers edu, parliament, masangano akazvimirira oga, madzimambo nemadzishi, tiite hurukuro pamusoro pekuti zvicherwa zvedu kana zvaakuda kucherwa chii chinofanira kuti chiitwe. Tinofanira kuva nepolisi yerelocation, nyaya dzecompensation, uye kwaunoenda kwacho uri kunogara panzvimbo yakanaka ine mafuro ine munda nemvura zvese izvozvo.
Aiwa tatenda zvikuru vamaguru maita basa.
Mazvita henyu nekuti vamukana.
Manga makateerera kumukuru wesangano re Center for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo mu.
Sokuizika tisenda ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngenjabulo enkulu namhlanje ngomgqibelo mhla ka 25 kuMpandula 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emerson Mnangagwa namhla uphawule ngokusemthethweni uhlelo lokuthelezela olwebubi lupane irrigation scheme lapho kuhlanyelwa ingqoloyi lomumbu.
Baba uMnangagwa wakhangela ukuthi kakhulese eMandebele nezulu kalini kuhle kapa eMathebeleni. So wathi into esingayenza ukuthi siqedile idlala yokuthi konke lapho kulamadamu khona sakha khona amadamu simeke sure ukuthi kuba lama irrigation schemes ukuze abantu belime bethelezele.
Kodwa ibandla leMthokazi Republic Party lithi inhlelo lezi aziphuchi njalo zilethwa nxa ukhetho solusondela, kukanti nenotho yakulezi zigaba ayiphathisi abantu beMathebeleland.
Kunje so uma singalandelela sibone ukuthi i-tendering yala ama-construction okhulunywa ngawo iyenzakale njalo, zamangala ukuthi akuzange kube labantu abaphiwe opportunity ukuthi bangenelisa yini ukubamba lo msebenzi. I-ZANU PF iyakhuluma ivalise mangaka ama-projects esiwabonayo after elections ephela kungale ukuthi akuzange kwenzakale lutho.
Sicubungula imisebenzi eqhutshwa inhlanganiso ebizwa ngokuthi iphutheho ezigabeni zeMathebeleland leMidlands.
Ukuze sikwazi ukuthi khona okusihluphayo sikhangelane lakho, indlala esemathebeleleni, i-exclusion, i-marginalization, i-abuse that is there, i-extraction of resources zithathwa zisiya kwezinye indawo, i-colonization of indawo yakithi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ngameli Emerson Mnangagwa namhla uphawule ngokusemthethweni uhlelo lokuthelezela olwebubi lupane irrigation scheme lolwelupane water supply lapho kuhlanyelwa ingqoloyi lomumbu. Ubekhatshwe ngumsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga leziphathamandla zikahulumende ezibalisa uMnumzana Richard Moyo, Owen Ncube, Vangelis Harita Jos, Raj Modi Anxious Masuka, lonkosikazi oPhamuchinguri Kashiri labanye. Ukuhlaziya lolu daba, iStudio 7 ixoxela uMnumzana Richard Moyo, yena othi ziningi inhlelo zokuthelezela izisongulo eMathebeleland ezizaphathisana lolugwayishangante ezikhangelelwe ukuqeda indlala eMathebeleland lelizweni lonke. Uthi imali yokuqhuba inhlelo eziningi eMathebeleland North ivela kusikhwama sokuthuthukisa izigaba esedevolution funds. Asizweni ihlandla lesibili lengxoxo esisanda ukuyiqhuba loMnumzana Moyo.
Baba uMnangagwa wakhangela ukuthi kakhulese eMandebele nezulu kalini kuhle kapa eMathebeleni. So wathi into esingayenza ukuthi siqedile idlala yokuthi konke lapho kulamadamu khona sakha khona amadamu simeke sure ukuthi kuba lama irrigation schemes ukuze abantu belime bethelezele. So ngifanisele ngedamu elakhiwa ebubi lupane dam eliselupane kuvulwe 180 hectares lapho kufaka khona ama-pivot angu-3 ama-60 hectares. Kathesi kufakwa i-wheat isitshakazile, I think iyavunwa ngo-October kuwona lo mnyaka. Then kube le irrigation scheme eBulawayo Crawl esebhinga yakwazi ukuthi ngale kulamanzi amaningi kuzambezi, but bekungala ama-irrigation schemes. Kule scheme esikhona ese-400 hectares or esekufakwa ama-pivot esikwazi ukuthelezela 400 hectares. And kwakule challenge ukuthi amanzi u-contractor okuqala waye wathathela ekhatshana u-40 kilometers. Kathe sebethole ucontract owathatha ku 2 kilometers. So sebefaka amapipe ukuthi kuzoqhasa ukuthelezelwa i-400 hectares leyana. But ukuya expandwa up to 15,000 hectares. So nxasa silama irrigations wonke lawo njengeMathebeleland North bona ngani sesiphumile endlaleni. Njalo idamu lelo ugwayisha ngani dam. Pipeline esuka egwayisha ngani isiya eBulawayo iyaphela end of next year. So asithi 30 December 2022 i-first drop yamanzi yabe ifika koBulawayo. Udubo lwamanzi koBulawayo leMathebeleland laba seluphelile ngoba from gwayisha ngani uzuyefika koBulawayo. So nama stations angu-6 okabe kusihamba kusuka lama irrigation schemes all the way up to Bulawayo. Kona pe dam eceleni kuzavulwa irrigation scheme engange 10,000 hectares. Shuwa ama hectares wokela ngaba le nxa kuyabe kuyigreen kulinywa kokudla. Sibona indlala njengeMatabeleland North iphela la ku region indlala iphela ngoba ukudla konke kuyaphuma ema irrigation schemes lawo konke kuyaqonda eGMB.
Abantu beMatabeleland khona ngapho imsebenzi yonke leyi iyabuya yini kuyibo? Njalo inhlelo lezi ze COVID-19 zingabe zibuyisela emuva ezinye zalezinhlelo na?
Dadewethu ku-Second Republic sahle sikatshelwa singama-ministers and uhlelo zikahulumente even umthetho wakhona ungabisa ama-injiniya akho from elsewhere from kwamanye amazwe kumbe from kwamanye ama-provinces but not general hand analawo wonke amhlelo engizithoyo abantwana baqhatshiwe kuprovinsi yethu ukuthi besebenze emakhampani alapho and okunye bengutshile dadewethu last year ubaba umongameli ubuyile e-one kulama-new companies azogebha amalahle labantu abazoyenza ama stations ezamagets kule about 13 companies ezivuliweyo last year angu 13 ngama new companies so abantwana baqhatshiwe and lati njenge leadership asivumelani lakho ukuthi company nxa ibuya inike tender ibuyile abantu bayo ayibuye le machinery labazo drive machinery nxa bekhona e province abakwanisa ukudrive machinery asibadingi ukuthi bebuye ungcono ukubuye i machinery kuphela izosebenza kuzosetshenzwa ukuqhatshwa abantwana be local njalo kona lo mkhuhlane dadewethu okwe COVID 19 lakhe kwezindawo kufanana lezindawo zonke zomhlaba lakwamanye amaprovinsi kusi-affectile kakhulu kakhulu emathinothi thina siku-tourism and amaplane bengahambi ama-seat-to-seat buses engahambi so vele bekunobunzima emahoteleni bevele sekuzibhodela indwangu ngoba ngi-because of this COVID but ngithanda ukubonga kakhulu uhulumende kababa umnankagwa ukuthi usibisitela ama-vaccine elizweni and abantu bayahlaba for free and kakhulu kuyami iprovinsi like ama-distance njenge-victoria falls newange nekwezinye indawo abantu bahlatshiwe abafisa ukuthi behlabe bengikhulumisana labo abe-tourism ukuthi sekusiba ngcono kakhulu ama-local tourist ama-locals aseqalisa ukubuya kakhulu ama-NGOs abantu babo sebeqalisa ukubuya emalokhuzeni nxa ukuthi ama-cases sengane sesehla.
Lo ngumnumzana Richard Moyo, umphathintambo kahulumende esigabeni seMathebeleleni North, njalo ongumgcinisihlalo webandla leSANU-PF kulesi sigaba. Siphinde saxoxa lomnumzana Velile Moyo, isikhulumeli sebandla leMthwakazi Republic Party, yena othi inhlelo lezi zithenjiswa abantu ukhetho solusondela njalo aziphuji ukanti aziphathisi abantu beMathebeleleni.
Ngakhangela even isikhangele koBulawayo laphana, koBulawayo kule mgwaqo yalungiswa. Sike sabona kuphuma i-council ikhala isithi imgwaqo yalungiswa, kodwa abazi bona ukuthi ilungiswa ngobani, njalo futhi abantu abayibo abalungisa leyo mgwaqo ngabantu abangakhulumi lolimi lwakhona lapha phakathi koBulawayo. Indlela abanika ngayo amathenda. So thina eMathebeleleni ngapha sithi i-devolution esikhuluma ngayo, i-devolution enika abantu beMathebeleleni i-power yokuthi bazikontrole emnothweni wabo. Le devolution esiyibonayo le yokubuya kuphela uRichard bekhuluma ngokuthi silungisa imigwaqo, senza i-irrigation lapha nalapha. Yonke leyo nto into yokuqala esabesibuza ukuthi iphi i-record ebonisa i-consultation nama-stakeholders aseMathebeleleni wonke regarding issues ze-devolution, regarding ama-developments ayenzakalayo. EMathebeleleni nama-stakeholders ngathi kunabantu, kunama business people, kunama professionals, kunama SMEs, kunama corporate ngokushiyana kwabo, kuhlanganisa ngisho nama traditional leaders. Ukuthi kungapi la esike sabona khona bebuya besenza i consultation ngama developmental project ukuthi sizayenza kanje. So mhlawumbe i devolution yakhona izalo PF devolution, so devolution yamaThebeleleni ukuthi hayi u president u decide ukuthi I am disbursing funds at devolution yamaThebeleleni, and at that point who is involved in those funds. Uzathola ukuthi those are ZANU PF top brass people, ama stakeholders within the regions. They are not consulted, abakhulunywa nabo, akubuzwa kaba abakonsultwa. If khona ama business people abangakhona ukurunner those tenders, angeke ukubone kulethwa phansi ukuthi abantu baparticipate in those devolution activities. Kunje so masingalandela sibone ukuthi i-tender preneurship or i-tendering yala ama construction okhulunywa ngawo iyenzakala kanjani. Uzamangala ukuthi
ukuthi akuzange kube labantu abaphiwe opportunity ukuthi bangenelisa yini ukubamba lo msebenzi. IZANU PF iyakhuluma ibalise ikhulume ibalise ithi yenza lokhyana yenza lokhyana mangaka ama projects amaningi esesiwabonayo after elections ephela kungale ukuthi akuzange kwenzakale lutho ngesikhathi uEmmerson Mnangagwa ecampaignini ukuthi angene abe ngupresident mangaka ama deal esawezwa ukuthiwa assigniwe billions and billions awungeke ubone idevelopment ebonakalayo so far ngama activities abawenzayo sebe improve kangakanani iunemployment yamathebeleland is percentage yakhona isikubani so what is the point of ukukhuluma ngokuthi dispensation yenza umahluko besenza umahluko ogcwalisa amapocket abo bengayenzi umahluko ophakamisa izigaba
ungasichasisela ukuthi kahle kahle kungani ibandla lakho lisithi umnotho wezigabeni zemathebeleland le midlands uyaphanjulwa uyethuthukisa ezinye izigaba
thina siyakwazi ukuthi ke ama revenues manje engakholekthwa emathebeleland usukela emathebeleland north emathebeleland south ungene uye midlands khona ngaluzananzela ukuthi ama revenues usukela eboat ebedbridge eplumtree ungene efolosi ungene kobulawayo ungene emathebeleland no indawo ziningi kakhulu okukholekthwa irevenue ecollectwayo but ama roads akhona he have always been dead isikhathi sonke lesi efile engabonisa ukuthi kule government bese ngizibuza ukuthi ke imali leyo ecollectwa emathebeleland yaye Harare mayisibuya back yiyo esibiza sithi devolution of funds yini dispensation enhle ekhuluma ngakho ngoba leyo mali vele kahle kahle kumele ukuthi ngabe idevelopa izigaba zakithi kodwa compared to icollection eyenzakala emathebeleland kungithi mina ke izalo PF iyathanda ukusenga ezimithiyo mase kulanda ama election into zonke zidecidedwa yiyo le ukuthiwa yipolibureau leyo njalo ke bese kulida ku bureaucracy ukontrola kwezinto zikontrolwa ngemindset ezalo PF kungela consultation lokufinyelela abantu abangama stakeholders emathebeleland abantu abanga contributor to ukudevelopa kwemathebeleland izalo PF will never reform itself izalo PF izalo PF iyadlala njalo kuze kube phakade
lo mnumzana Velile Moyo isikhulumeli sebandla lemthwakazi Republic Party
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele China likhulule abesilisa ababili abe Canada ababalisa umnumzana Michael Spavor lo Michael Kovrig abamukelwe ngenjabulo umphathintambo walelo lizwe. Umnumzana Justice Trudeau babotshwa ngomnyaka ka-2018 kulandela ukubotshwa kukamnumzana Meng Wanzhou we-China ngele Canada njalo uMeng ukhangelelwe ukubuyela elizweni lakhe namuhla. Abantu abayisishiyagalombili babhubhe namhla kwalimala abayisishiyagalolunye kulandela ukudubuka kwebhomba esitaladeni esiduzane lesigodlo sikamongameli e-Ethiopia namuhla eMogadishu. Ababone okwenzakeleyo bathi imota ebithwele amabhomba idubukile ngesikhathi kuhlolwa izimota ezedlulayo njalo omunye wabafileyo lipholisa.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela, lamlela mshweshwe, lamlela.
Sokuqhamuke umkhuhlane we-COVID-19 ezikolo ezine ze-boarding ezansi eMandebeleni osokuchiye iningi labazali likhathazekile. Lenhlanganiso zababalisi zisithi izikolo eziningi bezivele zingalungelanga ukuvulwa. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Abafundi abedlula amakhulu amabili ezikolo ezigoqele eseTong High eBedbridge, iBull High, eMpandeni High lasePlumtree eplumtree batholakale belomkhuhlane we-COVID-19 kuviki edlulileyo osewuthiye iningi labazali likhathazekile ngokuvikeleka kwabantu ababo lapho besezikolo. Ezinye zalezi izikolo zilabafundi abafunda besuka emakhaya okungadala kumemetheka komkhuhlane lo ezigabeni. Umnumzana Zwelithini Gabula yisakhamuzi sestezi uthi ukuhlangana kwabantwana ezikolo lapho zivulwa bevele endaweni ezijeneyo kudala okumemetheka kwalomkhuhlane.
Into elophazi nje engathi yaphazamisa yenza abantu bangahlaliseki ikho khona ukuthi igcikwane lelilokhu elikhona sibili kule ngozi yokubana sokusiyahlangana abantu akade besendaweni ezithiyethiyeneyo kungaziwa lokuthi kade bephila njani bezivikela kanganani kulezo ndawo. Kulokhu esabela ukuthi nxa kungasazange kuphakanyiswe uhlelo lokuthi abantu bahlatshwe bazohlatshwa ezikolo, hhayi kulokhu esabela sibili ukuthi igcikwane lingabuya limemetheke. Ngiyabonga msakazi.
Amazwi la asekelwe ngomunye njalo umzali umnumzana Colin Spanda oyisakhamuzi seNtebe.
Bekufanele ukuthi ngakathesi konke okusebenzisa kukhona ezikolo abantwana bathole ukuthi baphathiseke, ababalisi labo baphathiseke, ingozi leyi ibanjwe ngoba yinto esekufanele ukuthi siphile layo. Kodwa ukuphila layo kufanele kube lento zokuthi siyinqabele ukuthi kungabi khona umkhuhlane lokho uqhela usiya phambili. Kufane nje lemi imkhuhlane ukuthi hayi umkhuhlane uyaba khona kodwa kukhona okokuwelapha. So kakube khona into zokusebenzisa amamaski, ama-sanitizer, ukuthi kuklinwe amanzi abe khona ezikolo umkhuhlane lowo ubanjwe.
Umqondisi wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ezansi emandebeleni umnumzana Agent Moyo uthi izikolo eziningi azilungelanga ukuvulwa.
Uhlale lokhanyana usutshaya lapha ezikolo lusizi kakhulu ngoba sasivele sakhuluma ngaphambili ukuthi asikalungeli ukuvula izikolo. Khangela kathesi umkhuhlane siqalise ukutshaya indawo zonke ezijeneyo zelizwe, sokutshengisa ukuthi vele sasingakazimisele ngokuvula kwezikolo. Lokhu sozaphazamisa ukulungiselela imihloliso ngoba laba asebehlaselwe abantu bazabe bengasafundi. Sithi kathesi uhulumende kufuze asilalele nxa sikhuluma.
Umsekeli kamphathi Ntambo ogatsha lwezemfundo umnumzana Edgar Moyo uthe iningi labafundi lisuke emakhaya livele seliphethwe ngomkhuhlane we-COVID-19.
I-COVID-19 le etholakala ezikolo iningi layo ibuye labafundi bevela emakhaya. Isitshengiselo sokuthi i-COVID-19 ikhona emakhaya. Umehluko wokuthi nxa sebesesikolo abafundi babanjwe lomkhuhlane yikuthi esikolo kulendlela zokuzama ukuthi kubonakale ukuthi umfundi ulawo umkhuhlane lo yini. 1, i-temperature checks ukuthi kubonakale ukuthi i-temperature yomuntu inganani.
Uthi izikolo kuzamele zilandele indlela zokuvikela lo mkhuhlane ukuze kungamemetheki ngamandla.
Sile themba ukuthi nxa izikolo zilandela ngokusemthethweni ngokulotshwe phansi ama standard operating procedures kuzavikeleka umkhuhlane lo. Vile sokuye kwenzakala ukuthi izikolo zabanjwa abantwana bebuya bevile emakhaya kwatholakala ukuthi khona ama-cases lawo maningi. Sawa-isolator, i-Ministry of Health yaba involved, amanejwa abantwana basila, ama-cases esikolweni ehla, in many cases ahle aphela.
Lanxa lo mkhuhlane uqhubeka umemetheka esikolo, idale le-cabinet libike kuliviki uthi izikolo kaziyo kuvalwa ngoba iningi labafundi eliphethwe yilo mkhuhlane lingatshengiseli ukugula. Ngiyimele umsakazo we-Studio 7 ngiyisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Ngosenjalo ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi inani labantu asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 selisedlula izigidi ezintathu, i-3 million, njalo igcikwane le-coronavirus libulele ababili lahlasela bedlula amakhulu amabili 226 ngelanga elilodwa eledluleyo. Kwesiphathelane labesifazana sixoxalo nkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association, sicubungula okwenzakala ezikolo lokuthi abazali bayenelisa yini ukunikeza abantu ababo impahla efaneleyo eyokuzivikela ukugcikwane le-COVID-19.
Kakhulu ngendaba yokukhuphuka kwenamba yabantwana lapho ngobana satsho thina sathi xa kuvula izikolo kakubonakala ukuthi sokuhlabe phansi phakathi kwabazali ababalisi lama-FGCs
kodwa okuyikho kahle kahle ebelibona kungcono ukuthi kwenziwe kuyini Nkosikazi Patricia Thabalala, umsekeli kaMgcini Sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, ebesixoxa naye ekoBulawayo. Ukuhlelo oluphathelane labesifazana esilethulela lona ngomgqibelo maviki wonke. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Lingalitshona njani izilukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube owenhlanganiso yeButeho.
Linjani baba Gande? IputeHo yimbizo esibe layo njengabantu bemathebele ndende Midlands iconvention kusukela mhla ka 9 to 14 May 2021. Igama elithi Putheho lithathelwe igama lesisuthu elisho ukuhlangana kwabantu kumbe umhlangano omkhulu. It's an ongoing concept iputheho, into yokuthi abantu nxa kukhona okukhona bazahlala phansi. It's a diverse organization ebunjwe ngabantu bonke from all cultures. Ilama lone activists, ilama individuals, ilama cultural movements, social movement, faith-based organizations, grassroots social movement. If kuqela wonke umuntu, ayilama wings ukuthi le political wing kumbe ilan. The building process iqale ngo 2019 eputheho. Iqala as an all stakeholder initiative and it continues
as such ukuthi ibise ubumbano kubantu bakithi bonke ukuze sikwazi ukuthi khona okusihluphayo sikhangelane lakho indlala yesemathebeleleni i-exclusion i-marginalization, i-abuse that is there, i-extraction of resources, zithathwa zisiya kwezinye indawo, i-colonization of indawo yakithi.
Njengombuthano weputeho sizwa kuthiwa lilogatsha lwenhlanganiso ekhangelane leze politics umbusazwe. Ungasitshela ukuthi kuyini khona lokho?
Right, osokusitsho ukuthi ke okumele kwenziwe ukuthi abantu bahlale phansi bese bekhetha ubukhokheli ubukhokheli obuza kwenza ukuthi ke zonke lezi zinto lezi ezifuna kwenziwa ama resolutions enziwayo quite a number of resolutions were made abizwa ngokuthi ngama Puteho resolutions from the all stakeholders convention yikho ke osokumele ukuthi ke kukhethwe ke ubukhokheli obuza khokhela ukuthi ke kusenziwa zona lezi zinto kube le ndlela kube le direction njengoba ngikhuluma nje siku process yama nominations abantu where they are nominating abantu abacabanga ukuthi bangabalokuza everyone is free to participate i draft constitution is there etshengisayo ukuthi umuntu uyabe lokho esebandleni lakha kilo kumbuka uhlanganiso yakha kuyo kodwa ayavunyelwe ukuthi abuye ngapha afike kuputheko Freedom Alliance abe ngumuntu ole position angaba layo ukuze kusebenzeke for organizational purposes so ke yikho ke osokumele ukuthi kwenziwe ke khona lokho
khona kungako yikuyini okubangela ukuthi isigaba semathepheleland sibe lenhlanganiso lamabandla atyeneyo elifuna ukuthi liwamanyanise kuyini okungakubangela lokho
amabandla amaningi lawa wonke ale democratic right yokuzimela njengendlela abunjwa ngayo kumbe azibumba ngayo kodwa ke ukuchithekana kwawo khona kuyana kwenza ukuthi anganiki abantu ithemba ukuthi abantu bakithi bafune ukuthi kumbe ngavotelwayo ukuthi ke abawavoteli kodwa ke ngendlela ukuthi thina sikhangelelanga ipolitics kuphela kokuvota sikhangele i-development yethu impilo yethu i-gender equity and equality environmental protection i-protection yama resources ethi responsible and sustainable use of our resources sifuna ukuthi kube lelizwi elilodwa
umbuzo wami wokugcina zona inhlanganiso lezi ezithiwa ziyamanyaniswa selike la khulumisana lazo na njalo libona ngani kuyini okumele kwenziwe
yebo baba Gandhi lezi inhlanganiso sesikhulumisane lazo sikhulumisane loZulu uZulu ebumba izinhlanganiso sakhuluma lenhlanganiso iprocess le njengoba sithi ukuthi isuka ku 2019
umnumzana Nhlanhla Moses Ncube yisiphathamandla senhlanganiso yePuteho besixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande asidibane njalo ngevikezayo lilale
ngakehlukanike sikhangele ezinye izindaba ebesikhokhela umongameli Emerson Mnangagwa namhla uphawule uhlelo lokuthelezela olwebobili upani irrigation scheme lapho kuhlanyelwa ingqoloyi lomombo kodwa ibandla lemthwakazi Republic Party lithi inhlelo lezi zithenjiswa abantu ukhetho solusondela njalo azivamanga ukuphutsha kukanti aziphathisi abantu bemathebeleleni sicubungule imisebenzi eqhutshwa inhlanganiso ebizwa ngokuthi iPuteho esigabeni zemathebeleland le-Midlands sahlaziya lokuphathelane le-COVID-19. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlangangi khonapha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.